taibatsira vamwe vanotaibatsira iti personal level kuendesa mabhodhi avo kumucha private kusata rejista kambani yedu. Saka we discovered kuti we had a lot of inquiries from vanhu vangwara around isusu mucommunity matim. Naizvo zvakatipa shungu kuti regai titange kambani reformalize kwa kuregista kambani dunje kuti naro sezvo takaregista muno South Africa yani 1-2 months iri muindastry.
Mungati kambani yenyu iri kutambirwa sei pari zvino?
So far ndingati vanhu vari kuigamuchira. Handizivi kuti inyaya yezita here kana kuti ndechii, because community yatiri rukamutauro chekufuneral services zvakanakisa. We are having a lot of inquiries emarepatriations nemapolicies.
Zvakakosha sei kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvinenge zviri mune dzimwe nyika fanike ikoko kusouth africa vatore amuri kuti mafuneral policy aya?
Zvakakoshesa. I think kana muchifollow up masocial medias muri kuona maincidents mazhinji ari kuitika muno, mostly vanhu vari kufa nefuneral unnatural deaths ekuti munhu achingofamba urohwa nepfuti, urohwa nemota, wabaiwa nebanga ofa. Saka kugara wakarongeka munhu zvakangonaka nguva dzose, nekuti zvinozopa dambudziko community nefemiri inenge yasara kuunganidza mari dzekuti ukwanise kuendeswa kumusha kana usina polisi. Kana une polisi yako zvinova nyore.
Pasi pepolisi iyi munopa chii kune munhu?
Mapolisi emamiriro akaita isusu they are in different packages, anotangira pa130 rand zvichikwira. Saka it depends nepackage unenge wachuza. Mostly tinokupa motikari tinotaidza kuti hesi, tokupa makofini, tokupa kofini, tokupa matende, machairs, tokuendesa kumusha, tosiya takuiga kumusha panzvimbo yaunoda kuti dignity.
Vanenge vachida kunzwa zviri kuita mabasa enyu vanokubata ipapi?
Tine mapages edu. Tinenonzero chekofuneral services iri paFacebook, tinenonzero chekofuneral services iri pa we are on Instagram. Then we also have our own website, www.chekofuneralservices.com. Our physical address is also on number 59, shop number 4 in Indianville, Johannesburg, Jomatirimomo. Tiri pa WhatsApp, OK plus 27 71 967 6775. That is our WhatsApp number.